manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 9 2020. Makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakasvika pamazana maviri negumi nevasere zvichitevera kushaya kwevanhu vasere nezuro wakare. Chikwata chebato reAfrican National Congress chaita musangano nezanu PF muHarare nhasi chichivimbisa kuti chichadzoka zvakare kuzosangana nevemapato anopikisa. Vakoti vanoti vari kudzokera kubasa kunyange hazvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakasvika pamazana maviri negumi nevasere zvichitevera kushaya kwevanhu vasere nezuro wakare. Hurumende inoti vanhu makumi mapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 5,477 zvichitevera kupona kwevanhu makumi maviri nevaviri nezuro. Vanhu vabatwa chirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 7,388. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvisere kana kuti 27,788,000. Uwandu hwevanhu vafa pasi rose hwadarika zviuru mazana mapfumbamwe nezviviri kana kuti 902,000. Chikwata chebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC chaita musangano nezanu PF muHarare nhasi pachivimbiswa kuti chichadzoka zvakare kuzosangana nevemapato anopikisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Chikwata cheANC ichi icho chiri kutungamirirwa nemunyori mukuru mubato iri vaS Magashule chaita musangano nebato rezanu PF muzenda wezanu PF muswere wese vamagashule vati vachadzoka kuzoita misangano munguva inotevera nevemapato anopikisa zvichitevera zvikumbiro zvemapato aya masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe.
Tatambira zvikumbiro kubva kune vamwe vakaita seTransform Zimbabwe vakasunda makoni Zimbabwe Africa People's Union Zapu, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, MDC Alliance, Temu Miriri wa America Mzibadu. Asi isu pamwechete nezanu PF, taona kuti hazvina dambudziko kutisangana nemapoka aya. Uye tiaronga kuti tigozodzoka tiite misangano nemasangano aya.
Mapato anopikisa akawanda anga akatogadzirira kusangana nechikwata cheANC ichi achifunga kuti achasangana nenhumwa dzeANC dzisati dzadzokera kuSouth Africa. Akandike chipiri mapato anopikisa achigarisirwa Guyo Sembwa. Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati kana ANC ichiuya muZimbabwe isingagadzirise gakava riripo panyaya yesarudzo dzapfuura nenyaya yekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu hapana zvainenge yaita.
Madzisahwira nevavakidzani vanouya vachigadzirisa nyonganyonga nebopoto rinenge raitika kuvavakidzani vavo. Ndo zvaita ANC dambudziko riri muZimbabwe inyaya yekubirwa maelections. Dambudziko riri muZimbabwe inyaya yeZANU PF iri kuita tsika yekuendera mberi vachitora vhoti yevanhu seisina basa. Ndonyaya inofanira kuti igadziriswe muZimbabwe, pataurirwane, paite mareforms negwara rekuti gwara richatora nderipi kuti tiite maelections ari free and fair muZimbabwe, asina mhirizhonga, asina kurovana, pasina kusungana nekumbunyikidzana. Nekuti ZANU PF munyika muno ndo dambudziko, saka dambudziko haringagadzirisi dambudziko, nekuti ndo dambudziko racho ndorotogadziriswa. Saka mutongi Gava ndiye anokwanisa kuti agadzirise dambudziko riri kutinetsa muZimbabwe. And ZANU PF haifaniri kuenda pamberi ichitaura zvekuti hakuna crisis, hakuna chakati, nekuti ndo crisis yacho iri kutinetsa.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati musangano pakati pebato ravo neANC wanga uchiri kuenderera mberi pataenda pamhepo. Kushanya kwechikwata ichi kunotevera musangano wekomiti yepamusoro yeANC wakaitwa svondo rapera, uyo wakakurudzira kuti chikwata ichi chizoita nhaurirano neZANU PF pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. ZANU PF inoti muZimbabwe hamuna dambudziko ririmo, uye vemapato anopikisa vakaita seMDC Alliance vanofanira kuuya kunhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard kana vaine zvinyunyuto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadai, vamwe muhurumende yeSouth Africa vanoti kusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe kuri kupa kuti vakawanda vagume vaenda kunyika iyi, uye zvave kuremera hurumende iyi kuvachengeta sezvo dare repamusoro remuPretoria rakatiwo mavhiki apera. Hurumende yeSouth Africa inofanira kubatsira munhu wose ari munyika iyi ari muhupoteri kana ane magwaro ekushanda munguva yekurwisa COVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge kuti tinzwe maonero avo.
Kubvira nekubvira chigarire kubva panguva yatanga matambudziko muZimbabwe, South Africa yagara iine muitiro wayo wekuti yagara iri shamwari yepedyo pedyo chaizvo yeZimbabwe. Tisingatotauri tarisi kuti ANC kana kuti kudii, tichingototi South Africa seSouth Africa. Saka zviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa kuburikidza nemusangano weANC kutumira nhume dzeANC hazvishamisi, nekuti ANC ndobato rinotonga. Saka kana ANC ichinge yatouya, haisi kungouya seANC chete, asi kutoti iri kuuya sebato rinotonga kuSouth Africa, kureva kuti vanenge vakatomiririra hurumende yeSouth Africa kunyangwe zvavo vachiuya vachinzi ANC.
Danho reANC iri ringakushamisei here vaMabenge?
Izvozvo hazviti katyamadzi, nekuti kubvira nekubvira kana 2002 chaiyo South Africa yakatumira nhume, kwakatomboya neNigeria, neNigeria vana Obasanjo vakauya vakaita nhaurirano zvikaperera pazvakaperera 2007. South Africa yakaita izvozvo zvakare, kunyangwe ipapo yanga yatumwa neAfrican Union kana neSADC zvakare. Saka South Africa mukukosha kwayo muAfrican Union, mukukosha kwayo muSADC nemukukosha kwayo semuvakidzani neZimbabwe, hazvingashamisi kuti ingatumire kuburikidza nesangano reANC rinova ndo sangano riri kutonga nhume dzayo kuti dziuye dzizonzwisisa dambudziko riri muZimbabwe.
Iyo misangano iyi yakakosha zvakadii panguva ino vaMabenge iri kuitwa neANC?
Nepo nepo zvakare vange vachiita kuti mapato asiri kuonana, makara asionana aya nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vaone chiedza munhau yekuti matambudziko edu kuda angangodai achipedzwa nenhaurirano badzi. Tinongotenda kuti ANC haisi kuuya ichida kuzenge ichiita sekuti iri kuuya kuzoona bato rayo mukoma kana mununʼuna wayo ZANU PF, nekuti vese vanenge vachiti maliberation movements. Tinongotenda kuti ANC ichauya yakamira sebato riri kutonga, nepo vanenge vakamiririrawo zvakare hurumende. Zvinotangira ikoko kubato, zvichibva kunge zvichingoendawo zvichiva zvichisangana nehurumende, nekuti kuzopera kwazvo inofanira kunge yahurumende yeSouth Africa nevanhu vemuZimbabwe vachishandawo neboka reSADC neboka reAfrican Union vachiuya vachiita kuti pave nenhaurirano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Vakoti vanoti varikudzoka kubasa kunyangwe hazvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzadzokera kubasa zvisinei nekuti zvavaiva mboramwira mabasa zvinosanganisira mari yemihoro nekushaya zvekushandisa zvakakwana zvisati zvagadziriswa. Mutungamiriri wezina vaEnoch Dongo vati kudzokera kwavo kubasa kunotevera chikumbiro chakaitwa negurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKostandino Chiwenga chekuti vambovapa mukana wekuedza kugadzirisa matambudziko ari muzvipatara.
Nyaya yekuramwa mabasa kwana mukoti pari zvinezvi yapera. Chaita kuti nyaya iyi inge ichipera hazvirevi kuti matambudziko ana mukoti agadziriswa. Yekuva kuti environment inge ine zvokushandi inge ine iri safe yavanoshandira inge isika vaisi panjodzi haisati yagadziriswa, nyaya yemari haisati yagadziriswa. Asi nekuda kwegurukota rezveutano Honorable Vice President vachiwenga vakakumbira kuna ana mukoti kuti aiwa ini ndanga ndisipo pamakatanga kuramwa mabasa ndikazoiswawo ndichiti ndigadzirise nyaya dem health. Nokumbirawo kuti mudzoke kumabasa tichitaurirana ndichikurongerai.
Vadongo vatiwo pamusangano wavakaita vachiwenga wakabvuma kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kuvashandi vezveutano. Vadongo vatiwo vanoona sekuti gurukota rezveutano iri rine chido chekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveutano. Vakatiwo mangwana vari kuita musangano nebazi rezveutano pamwe nehealth services board.
Hatina time frame yatapa asi zvatotaridza zvega kuti vice president vanova minister of health vari kutinzwisisa nekuti mangwana tashedzerwa kumusangano tichasangana neminister of health, health service board anova employer uye neminister of finance tichitaurwa nhaurirwano dzemari.
VaZakaria Ndongwe avo vanoti vakamboshaya pekubata mushure mekurwarirwa kuzvipatara kusina vashandi vezveutano vati vanotenda zvikuru zvaitwa nevakoti vachiti zvinobatsira kudzikisa kufa kwevanhu munyika.
Chinhu chinofadza nekuti nyaya yanga yakuitika muzvipatara yanga isingacharatidziki kuti tiri vanhu nekuda kwekuti vanhu vanga vachingosiyiwa vachifa vasina rubatsiro rwavawana. Danho ratorwa nana mukoti kuti vadzokere kumabasa iri tinorigamuchira, chinhu chinofadza zvekutiwo vanhu vange vane utano hwavo, vanhu vasingachabudi mari zhinji kuenda kunotsvaga kurapwa mukati mezvipatara zvekumaprivate.
Amai Eugene Muchetu vatiwo kudzokera kubasa kwevakoti kunoita kuti vanhu vawane rubatsiro.
Nokuti vana vashaya vakawandisa and zvichabatsirawo futi vamwe vari kurwara nezvakawanda vandoti vanyatsorapiwa zvakanaka. Aizvo tozvikudza stiri tozvitenda, vozotaurira navo nezvemapakeji nechichi, asi atleast vanoti vanhu vachirapiwa.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 kuti hurumende inofara zvikuru nedanho ratorwa nevakoti, asi vakati vanga vasati vava neuwandu hwekuti vakoti vangani vadzokera kumabasa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravachiwenga panyaya iyi, asi pamusangano wavakaita nevatori venhau nemuvhuro vachiwenga vakatiwo vaizogadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveutano. Vakatiwo hurumende ichazenge ichimisa vanhu kunorapwa kunze kwenyika kuitira kuti mari yacho ivandudze zvipatara zvemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuhurumende yeCameroon vanoti vanhu vari kuda kupatsanura nyika iyi, avo vari mumatunhu anotaura chirungu, vakaba zviuru nezviuru zvemombe dzevanhu verudzi rwembororo kubva muna Chikunguru, zvoita kuti vanhu verudzi urwu vatamise mombe dzavo kure uko kwadzisingabiwe. Kuvhota kwakatanga muEthiopia mudunhu regumaodzanyemba kwenyika iyi uko kunogara vanhu verudzi rwechiTigray. Kuvhota uku kuri kuitwa nenzira inozvidza mitemo yehurumende. Murongwa uhu mutoro mukuru kumutungamiri wehurumende vaAbiy Ahmed, avo vakambomisa kuitwa kwesarudzo mukutanga kwegore rino nepamusana pechirwere cheCovid-19. bato reTigray Independence Party iro rakatanga kuzivikanwa mushure mesarudzo muna 2018 riri kuda kuti dunhu iri ribude muEthiopia. Vagara vachiita makore ose munguva yezhizha zvekuwanisa vagari vematunhu akapoteredza Maryland zvirimwa zvinyoro zvakasiyana siyana. Amai Tanyaradzwa Doka Spandla vatanga zvakare kutengesa zvirimwa izvi kumhuri dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Amai Doka Spandla vanorima zvirimwa zvinosanganisira muriwo wemubora, nyevhe, derere, nyimo pamwe netsine inozivikanwa nekuti blackjack nechirungu, iyo inonzi inorapawo zvimwe zvirwere. Asi gore rino vanoti vakakanganiswa nemhembwe dzerudzi rwedhiye idzo dziri kusvetuka ruzhowa dzichidya pamwe nekutyora tyora zvirimwa zvavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 akashanyira purazi ramai Doka Spandla ndokutipa nyaya inotevera.
Ndozitanyaradzwa Doka Spandla, tiri kurima chibage, mbora, nyeve, tsine, derere, zvakawanda wanda, miriwo inofarirwa nevanhu vekumusha.
Makatanga sei kurima kunoku?
Ndakatanga in 2015 munda ndakauwana neprogram ye Montgomery County New Farmer Project yavanga vainayo yekubatanidza varidzi veland nevanhu vanoda kurima. Saka program iyoyo yakandipa chinzvimbo chekuti ndikwanise kurima munda unoyu. So ndokutanga kwandakaita neprogram iyoyo ye Montgomery County New Farmer Project.
Vakawanda vanoshamisika kuti munhu ari kuAmerica ane basa rake rakanaka anozoswera akuda zvekurima sei. Makati pakapindwa sei nemweya iwe?
Ndofunga kuwe nebasa rakanaka chinhu chakanaka muAmerica, pati dzimwe nguva muupenyu it's more than basa rakanaka. Basa rakanaka hongu rinodiwa kuraramisa mhuri nezvese. Asi dzimwe nguva kana Mwari akukomborera kuti uwane chinhu chinokumutsa makuseni ese uchiti ndiri kuenda kunoita ichi, uine chido nazvo, chikomborero chandinoremekedza. Kwandiri ndinotenda mai vangu nababa vangu nekuti takakura vachitidzidzisa kurima garden. Hapana chataitenga kumastoro the fresh produce, muriwo zvese taingorima pamba tichipinda mugarden. Pataizviita handina kumbofunga kuti ndingazokwanisa kudzoka makore esaya ndodzoka kuzorima, asi nendava yekuti chinhu chavakandiisira mukukura makore iwayo pakukura kwangu, ndinofara kuti ndaita round circle kudzoka futi kuti ndiite zvekurima mumunda. Saka ndinopa kutenda kuna baba wangu namai vangu kundipa nguva iyoyo mukukura kwangu kuti ndive neshamwari neivhu. Itherapy muchirungu yavanotaura, it's good therapy for me.
Tirikuona kuti pano muri kurima zvakasiyana siyana zvamataura, tationa kuti vanhu vanodya netsine chaizvo nenyevhe nezvimwe zvakadaro. Ii nzvimbo yakakura zvakadii neyamuri kurima?
Nzvimbo yacho yese pano pakafenzwa nepanze ndingati 5 acres, but ndofunga pandiri kusenzesa it's only 3 acres. Ndokukura kwakwakaita.
Vanouya vachizotenga chibage nezvamuri kurima ndevanani?
Vakawanda kubva kuAfrica, vazhinji vacho from South Africa, Zimbabwe, zvichikwidza Mozambique, Kenya, Malawi, Zambia. Saka vakawanda vazhinji ndevekuAfrica vanoziva type yechibage yandinorima yavanofarira. Uyezve kurima kwangu handiise fertilizer, mapesticides, maherbicides, hapana chandinoisa, kungokura nemanyowa chete.
Mataura kuti mune chaibe chibage na rudzi rwechibage rwamunorima, rudzi rupi? Ndabvunza nekuti ndinoziva kuti muAmerica vazhinji vanozova chibage chekuAmerica ndecheyero.
Yeah. Ichi ndechewhite, chibage chewhite. Maseeds acho nao nekuwanikwa kweinternet commerce zvakubatsira kuti ndinongogona kuorder maseeds kunze kwenyika ndichikwanisa kukurima kunoku. Saka zvinondibatsira kuva nethat variety iyoyo yechibage chinofarirwa nevanhu vekumba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Tanyaradzwa Doka Spandla vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muGettysburg mudunhu reMaryland muno muAmerica. MDCT irikufano tungamirwa na Muzvare Thokozani Kupe inoti irikuenda kudare re Supreme Court musuwa 1 Gumiguru kunopiwa zuva rekuti bato iri rite musangano waro we Extraordinary Congress yekutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa namushakabvu vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya muna kurume 2018. Dare re Supreme Court rakanga ratara kuti Congress ii itwe nechimbi chimbi asi bato iri rinoti harina kuzoita musangano uyu nepamusana pechirwere cheCovid-19. Rechoto we Studio 7 abata mnyori we MDCT va Douglas Monzora kuti vajekesere veruzhinji pamusoro peCongress yechimbi chimbi yebato ravo.
Chakaitika ndechokuti taifanira kuita musi wa 31 July tichiita musangano wedu, asi ndio patakabva taita dambudziko reCovid, ndio payakanyanya kurura muZimbabwe. Isu seMDC maMP edu anokwana 6 akabatwa nechirwere ichi, saka chachiri chirwere zvechokwa. Saka takanzi the Ministry of Health pamwe chete neMinistry of Home Affairs hazviite kuti muite musangano wenyu, nekuti panenge paine vanhu 4,500. Saka chirwere chinogona kutekeshera ipapo, saka pfuudzai musangano wenyu. Saka takabva taenda ku Supreme Court kuti itipe madeti matsva. Ndiwo madeti atichapiwa musi wa 1 October. Tobva taenda ku Extraordinary Congress yedu kunosarudza zviri pamutemo uyo mutungamiri achatsiva vatsvangirai.
Saka Congress iyi ndiye kungosarudza munhu achatsiva chigaro chakasiyiwa natsvangirai, kwete zvimwe zvinzvimbo.
Inonzi Extraordinary Congress. Zvazvinoreva ndezvekuti inoita chinhu chimwe. Chinhu ichocho ndechekusarudza mutungamiri umwe chete, president. Tapedza ipapo, after about 6 months, tapedza Extraordinary Congress yedu, tichaita Congress jikerere yekuti kubva kubranch, ward, district, province toenda kunational kwacho. Ndoo kusaka tichiti vatungamiri vasiri mapresident vane simba rawakapiwa neCongress ya 2014 up to now, kusika tazoita Congress ye ordinary Congress ii chete ili kungonotarisa chinzvimbo chimwe chete cha president achatsiwa watsvangirai. Nokuti mutemo wedu we MDC unoti president kana achinge afa anotsiviwa nemunhu anenge asarudzwa ne Extraordinary Congress. Ndizvo zvisina kuitika. Zvakanga zvaitika ndezvekuti National Council, National Executive yakangogara parufu rwavatsvangirai ikati nhingi a president. Handizvo ba zvazvinoitwa ndezvekuti munoenda kuCongress vana veMDC vovota secret ballot wari 4,500 kuCongress. Ndo zvatiri kunoita izvozvo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCovid-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinoitwa Absalom Makoa, ndinogona kumbare National Harare.
Munoona sei nyaya yenhuma dziri kuuya dziri kubva kusouth Africa idzi?
Semanzira atiri kuita kuti nhuma idzi tubva South Africa dzitangosangana nebato riri kutonga chete, zvinova zvisingafambi zvakanako, kuchi nhuma idzi dzinofanira kuti dzisangane nema opposition parties ese nema NGOs ese anomirira kodzero dzevanhu. Nemhaka yekuti pane muona wakasiyana iri bato riri kutonga iri riri kutiwo zvinhu zvakanaka, asi vezvemapato akasiyana vari kutiwo zvakasiyana. Saka kusiyana kweinformation ikuu vanofanira kuti vanzwe kuese dheni vozokombeya kuona kuti information iri correct ndeipi. So nyaya yangu ndeyekungoti vanofanira kuti vaone chii mapolitical parties ese nema NGOs ese.
Kopanya panyaya ye COVID-19 kwa kambira sei kumbare kwa muruku?
Panyaya ye COVID-19 wanangu observe social distance ipanona hapo. Pati ninyo ye kuti kumbare sesu mungu sewati kumbare kwenye kwenye pressure wanawida utakukula rama. Saka iye wanangu kichungu ita au social distance panona hapo pati ye pressure yari kukuno.
Kwa panyaya ye basarema uko ninyo ye marisha kamira sei uye shimanga mshimbo chema chema nyaya ye mfura shaka mira sei kumbare?
Kumbare dambu zikore mfura richirigwe ndire rambi. Asi papa deza pira haya nita swingi shangasa wanaane asi kune zime njimbo sofa pane njimbo mani kune zime njimbo zinoto neza mfura zinoto neza like nana majube nana matapi flasi maflasi kwenye mfura deshi nao ina no but kata sangu nana majube maflasi kwa vrenonis ndo ito Absalo mako ambare nisho
ini ndini Marvelous Mflanganya huye ndiri mu Washington.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Katirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inovo zvakare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wasvika pamazana maviri negumi nevasere, zvichitevera kushaya kwevanhu vasere nezuro wakare. Chikwata chebato reANC chaita muzangano nezanu PF muHarare nasi pachivimbiswa kuti chichadzoka zvakare kuzosangana nevemapato anopikisa. Vakoti vanoti vari kudzokera kubasa kunyange hazvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.